zvakawanda chaizvo zvinofanira kuti zviitwe, nekuti isisi ikonomi yedu yakuto haisiri fomo. Saka mamainazi mazhinji ari kumaina goridhe rakawanda mune muzimbabwe richienda kunze kwenyika. Mazhinji acho haasi fomalize, asi zvekanodikwa manje kuti hurumende ipindire ipote ichizvipa zvaiza mese munenge makadaro murimi, bcause panotomaina goridhe pese paririmi, nekuti vanotodzika mwena inenge yakadzama kupfuura 10 meters. Saka inenge itori dangerous, nekuti pakaita any earthquake or any other problem munhanosvira pasemugodhi kana izvozvo zvekuti magama akadii akaputika. Saka hurumende inofanira kuziva kuti gorozi racho riri kubva kupi, yotumira vanhu vanomutarisa migodhi yacho yese yogara ichimaintaina masafety standards, ekuti pese panenge pachimaino pachisvipa zvaizvo pachionekwa kuti vanhu vari sei. Saka this one ndo zvinenge zvisiri kuitwa nechi nehurumende. Vari kungomirira chete kuti vanhu vasupply chigold, vasingadini, vasingatarisi kuti vari kugurivana kupi goridhe iroro.
Muri kuti hurumende inoda kungotambira goridhe inocherwa navanhu vaisingachengetedze?
Ehe, ndizvo zviri kutoreva, nekuti mukapatarisa ipapo kuti chii chakaitika, pakatoti paitika exidenti pakapfuura some days vasati vatomboronga kuti zvinofamba sei. Vaakutanga kutsvaga kuti mapambu achabva kupi, vachakonekta sei, pambini ichafamba sei. Zvinoratidza kuti it's a neglected area, and this is where gold in Zimbabwe is coming from. Most of the gold is coming from either abandoned mines kana kuti ari kucherwa zvisiri pamutemo, zvisina kana sefiti mukati. Whereas tine department rehurumende rinofanira kutarisa richiongorora every other time kuti is it safe to mine or not.
Ko, vanoti hurumende haingakwanisa kuziva vanhu vese vanochera pese pese vachitsvaka goridhe, saka haingakwanisi kuvachengetedza, mungati chii pazviri izvi?
Pari kumainwa pese panotozikanwa. Pane malocal authorities ari munzvimbo anenge achitozviziva kuti pakati pari kumainwa, nekuti munhu kana awana goridhe rake at the end of the day rinozoenda kuna somebody ari registered wekufidelity anekambira achitoriendesa kwarinofanira kui kuenda. Vanhu vanoita zvavo kaisiya, nekuti vamwe vacho vanenge vachiavoida macharges anenge achidimandwa upfront kana vachida kuti zvisva zviongororwa hurumende. But then hurumende kaimoa vanhu vari muhurumende handidi, they interact with vanhu on a daily basis. They have to know that their job, they must know what is happening. They have to survive. These guys must know kuti vanhu vari kutoenda vachinokorokoza, kune kukorokoza ka vanhu vanokorokoza even munzizi, vanokorokoza even mugomo. They have to know, because pane malocal authorities anenge aine vanhu vavo